isu hatinyanyi utambudzi kune zvakawanda. Chatinoda ndechekuti kanzera atsanangure matorerwe akaitwa nzvimbo iyi uye kuti iye ari kuitei kuti nzvimbo idzoke kuwadgari, nekuti wadgari vari kuchema kuti vana vavo vari kushayiwa nzvimbo yekuenda kuchikoro, vachienda kuna naWesley, vachienda kuna naWarren Park, vachienda kuna naDziva raSekwa, vachienda kuna naKuwadzana. Ivo vaine nzvimbo ine space yakasiyiwa ichinzi apa ndopachazoita zvezvikoro. Zvino iyo kansela vangagutsikane here kuti vari kumirira vagari, kana nzvimbo yavo yedzidzo yevagari iri kutorwa nevanhu vanozivikanwa kusanganisira naMP wenzvimbo? Kansela varipo, kansela vatauri nyaya iyi sei?